Munukazi Basarake Dere kupere kawanam Cheta cheta Anzi uri mukazi Wanguwe mumba Zivashe kuvaka imba Cheta cheta Majendi nemupunzo Chikoro chandaka endeswa Chikirira ndaka rongeza Nechipo chandaka karira Zisha sosha ndepi Nekuti kwataka pa, kune vabereki vatakasiya. Vafana vataka promisa kuti tichaedza kusvika tabuda siya. Panondagara mushemushe,
spata.
Mushemushe, ngadigarisa nemushemushe. Mushemushe, panondagara mushemushe. Mushemushe, ngadigarisa nemushemushe. Manje ukangoshanda, uri mukadzi unenge watokwara Usambosvika kumba nekurara, unonzi mazviona anekakomana Wakurova podi podi, kumba ikoko inoita toi toi Wakuzama kupalanzisa, kwauri kwenda hoi hoi Kwaunopane kwanoshanda Panondagara mushemushe,
spata
Mushemushe, ngadigarisa nemushemushe Mushemushe, panondagara mushemushe Mushemushe, ngadigarisa nemushemushe
Ya, Trini, ya, Trini
Vanoti munukadzi Basarake, dere kubereka vana
Cheta cheta
Anzi uri mukadzi, wanguwe mumba Zivashe kuvaka imba
Cheta cheta
Manje ndine mupunzo, chikoro chandaka endeswa Chikirira ndaka rongeza, nechipo chandaka karira Zvichazosha ndepi, nekuti kwataka pa Kune vabereki vatakasiya Vafana vataka promisa kuti tichaedza kusvika tabuda siya
Mushemushe
Mushemushe